Awa wanu wakagara wachirwisana kwemakore. Wane madonzo au weku China, wane madonzo au ma islands ne area ya wanoti ndiao zone of influence yao. Kozo ya weku Russia au wanu kuchika kuti weneto wakushika pajiko ne kukurasia ne kuya kuku Ukraine. Ya cold woya ya kumuka zikare.
Munorevei ipapo mzvinafundo mungatsananguri.
NATO, Russia ne China wese warikurwisana inonzi zone of influence dzavo. We NATO warikutya kuti Russia zvayakaataka Ukraine maybe ichaenda ku Poland, ichagoenda kune dzimwe nyika. Zvakafanana nezvakaitwa na Hitler mu 1939. Wakaenda ku Poland. Ndio inonzi ni Cold War politics chaiyo iyoyo. And andifunga kuti zvichapera soon ba. Ya new world order iyoyo ye conflict. Ya taifunga zvimwe yaipera kuma 1990 asizvamuka manje hatizo kuti zvichasvika ku.
Tirikuonawo paine hurukure kuti vamwe vari kuti Ukraine ngaibvumidzwe kupinda muNATO vamwe vachiti kwete. Zvine matambudziko api izvozvo?
Well, Ukraine ikapinda muNATO zvinoreva kuti Russia ikaataka Ukraine yaataka NATO. NATO ine mutemo wayo kuchibvumirana chayo chekuti nyika yeNATO inoatakwa NATO yese inofanira kupindira. Saka iye zvino Ukraine ikaita member ye NATO zvakureva kuti NATO inofanidzirwa kurwisa Russia. Vamwe vari kuti zvindo zvinozounza ndike inonzi Third World War. NATO haisi kudaba kurwisana neRussia. Asi Ukraine ikaita member ye NATO zvinoreva kuti Russia ikaataka kwayo ku Ukraine yatoataka NATO. Saka NATO inofanidzirwa nemitemo yayo kuti ichiataka Russia. Ndo mbiro dze inonzi Third World War.